Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wesvondo zvita 3/2017. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hatina kumbovhera isu tada kuti tinoda kupinda muhurumende yomubatanidzwa.
Panyaya yekuti vatsvangirai vakaramba kupinda muhurumende yomubatanidzwa, vaGutu vanoti muutungamiri webato ravo ave kuzorwa mafuta enguruve yaasina kudya.
Aiwa, ndingadoti vanhu ngavazive kuti aiwa, ini ndiri mupenyu asi ndine urombo nevanenge vapinda mutsaona iyoyo ndakonzera kuti zita rangu ripinde pasi.
Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu vaJoram Gumbo voshora vari kunyepa kuti vakashaya munjodzi yemotokari.
Chiri chikumbiriso chedu chatirikupawo kuhurumende yeZimbabwe kuti 1 million ivavo kuti vange vari pamushonga. Pamushonga iyo yavari iyoyo, 90% of funding yemishonga iyoyo iri kubva kunze.
United Nations Development Program yorumbidza Zimbabwe pakurwisa chirwere cheHIV/AIDS. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri wemuDCT vaObert Gutu varamba mashoko ekuti mutungamiri webato ravo vaMorgan Tsvangirai vakaramba kupinda muhurumende mubatanidzwa. Izvi zvinotevera mashoko akataurwa panhepfenyuro yeZBC nechipangamazano muhofisi yemutungamiri wenyika vaChris Mutsvangwa. VeMDC neZANUPF mazuva apfuura vanga vaita mukombera pamwe kumanikidza vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti vasiye basa. Mapato mairi aya ainge aronga kubatana kuti abvise vaMugabe pachigaro kuburikidza nemudare reparamende kana kuti impeach. Apa vaMutsvangwa ndopa vanoti painge paitwa chibvumirano chekuti vazoumba hurumende mubatanidzwa. Tabvunza vaGutu kuti ichi chokwadi here.
Unoona Blessing yaya iripo iyi pandanga inzwawo ndatofangu nokuseka ndikati ha kumwe kwakutungana kwemuruku. Isu ndofunga President Morgan Tsvangirai vakabuda mazama shoma apfuura vakabuda panhepfenyuro iyo yavanhu yeStudio 7 vachitaura zviri pachena. Zvakanakisisa fani kuti hatina kumbovhera isu tada kuti tinoda kupinda muhurumende yomubatanidzwa nenyaya yekuti zviripo ndezvekuti pari zvino pane nyaya dziripo dzemaelectoral reforms dzatoda kuti tigadziriswe. Pane nyaya dzakawanda dzakaita zveCDVR iri kuitwa mazuva ano iyoyo yatiri kumhanyisana nayo. Saka kuti zvizobuda sekuti isu tainyanyouda kuwana zvinzvimbo muhurumende zvinozotiita kunge tina makaro iwo atisina. Hatina kumbogara taaprochwa kuti tipinde muhurumende yomubatanidzwa inotungamirirwa naPresident Mnangagwa. Pari zvino ndokuda kuti vateereri vanzwisise kuti dzimwe nguva vanhu vanongotaura havo tongoti pamwe vanenge vachida kungonakidzwawo nokuti manzwiki avo anzwike asi zvisina nematuro. Muchirungu ndo yavanoti hanzi side show kuda kuti vanhu tisiyane nenyaya chaidzo dzinovaka nyika.
Tichitarisa izvi zvamuri kuti zviri kuda kugadziriswa izvi, sarudzo dzisati dzaitwa, pane misangano iri kuitwa here kuti zvigadziriswe mitemo ivandudzwe?
Pane misangano yakawanda zvikuru iri kuitwa. Blessing, pane gungano ranikangoti iro rinonziro mapolitical party forum. Mapolitical party ari matatu ari muparamendi. Isu, MDCT, MDC inotungamirirwa navo zvinyuve uyezve neZANUPF. Pane maforum atinosangana navo watinogadzirisirwa nevesangano rinonzi iro Zimbabwe Institute zvokuti pane zvakawanda zvatinoita tichisangana neveZimbabwe Electoral Commission tichivapiravo muonero wedu panyaya yemarifoma atiri kudawo kuti ave anga aripo kana kuti achiiswa. maringe neelection igoreno ya isati yasvika saka ndikati haa shondoroga roga pane tuita misangano mitatu mina mishanu iyoyo inenge ichigadzirisa neveZimbabwe Institute saka ndikati haa pane zvakawanda zviri kuitika
asi mune chivimbo here chekuti zvamunenge mataurirana ipapo zvinozozadzikiswa vagutu nekuti kamuromo hauzarirwi nerwizi
ichokwadi kuti muromo hauzarirwi nerwizi nokuti dambudziko randinaro uno munyika nderekuti tinoziva isu kuti maelection mazhinji edu muno munyika anoita dambudziko iroro rokuti haitwi munzira yakanaka yaingangodzi muchirungu zviri free and fair asi isu tinoona sekuti basa guru riri kuitwa neveZimbabwe Institute riri kubatsira nokuti rinotipa mukana wokuti nguva nenguva tinokwanisa kunge tichisangana neveZEC tichivaudza muonero wedu nokuti vanotobvunzawo kuti achitipirawo imi kuti zvamunoda kuti zvigadzirwe nezvi tovataurira mitemo yakaita sei mitemo yakaita sei kana izvozvo zvakaita papatakamboita nyaya iyoyi yakazoenda hayo kumatarezi mhosva emaalien vanga vatopirwa kunda maalien muguma kuti maalien echiyo vari vana vakazarirwa muno muZimbabwe ngavakwanise kuti varejiste zvakatinge zvapiwa kumberi kweZEC tichiburitsa nezviri kuitwa neZimbabwe Institute saka ndiri kuona sekuti aya progress iripo ingava zvayo shoma asi tichitarisawo kwatakabva ndiona sekuti haa zviri nani zviri nani hongu tee tida kuti tive neprogress inoitawo nechimbi chimbi asi munoona zvakaitika muzano mazuva apera ava nokuchinja utungamiri kwavakazoita pakamboitawo dambudziko ipapo nokuti vakange vakunyanyawo kuconcentrata pane maintenal affairs yebatsiro avo asi ndiona sekuti pari zvino sezvo paane hurumende itsva inotungamirirwa navamunangagwa ndiona mabasa iwo ari kutungamirirwa neveZimbabwe Institute ZI akukwanisa manje kuti achina tsoenda mberi mberi
mutauriri weMDCT vaObed Gutu vari parunare muHarare. Sachigaro webhodhi reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN vaAndrew Makoni vanoti ZEC inofanira kuita dzidziso yakasimba kuti vanhu vauye kuzonyoresa kuvhota. ZEC yakapeta chirongwa chayo chekuvhota chechikamu chechitatu kana kuti phase 3 uye yave kuparura chechina nechekupedzisira kana kuti BVR Blitz mangwana phase 4 chichipera musi wa19 zvita. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaMakoni.
Kunyangwe zvazvo munzvimbo dzakaita semaguta vanhu vanenge vaakuti wandei vari kurejesta kuvhota, takatarisa mumaruwa uwandu hwevanhu huri kuvhota huri kuramba hwokadzikira ende zvikonzero zvayo zvakawanda wanda. Chimwe chikonzero chiripo ndechekuti mvura yaakunaya dzimwe nzvimbo hachasvikika zvakanaka uyezve china yanga iri kushandiswa neZeki mizhinji yacho iri kushandisa inonzi ya sola zvino kunombokwidikibira makore zviya zvichidaro zvinoita kuti mabhatiri anoshandisa muchina iyi anga achipira nokukasira saka mune dzimwe nzvimbo kurejesta kuri kunonoka kana kuri kutadzika kuitika nepamusana pokuti michina inenge isisina mabhati saka tinokurudzira kuti ZEC dai yadeploya michina yakati wandei kunzvimbo dzakaita saidzodzo kuitira kuti panopera bhatiri remumwe muchina umwe uchitanga kushanda zvakare uyezve tirikukurudzira kuti kushambadzira kuri kuitwa neZEC semaonero edu hakuna kukwana ngavawedzere maadvanced teams pamberi munzvimbo dzavasati vasvika vachitaurira vanhu kuti huyai nezvakati zvakati zvakati kuti mukwanise kurejesta kuvhota.
ZEC iri kutiwo yakwanisa kuti inge ichinyorisa vanhu vakati wandei nekuti yakati vamwe vashandi vayo vapiwe atingati masimba ekuti vanyorere vanhu atingati maafidhafidzi aya. Muri kuona zvichibatsirawo here?
Hongu zvingangobatsira zvishoma asi maonerero ndeyekuti chikuru chekuti vanhu havasati vanyatsotambira zvakakwana chirongwa ichi. Dai vanhu vanga vakatambira chirongwa ichi zvakakwana vangadai vakabuda nouwando hwavo kunorejesta kuvhota. Chikonzero ndechekuti chirongwa ichi hachisi kushambadzirwa zvakakwana uyezve pamusana pokuti pane zvizhinji zviri kusanganwa nevanhu vada kunorejesta kuvhota zvakaita sekuchikidzirwa zvakaita sekushandiswa kwemasabhuku nemadzishe vari kutaurawo zvimwe zvinoita kuti vanhu vachinge vakasunungura kunorejista kuvota. Izvozvo ndozvo zvimwe zviri kuita kuti vanhu vange vari vashoma. Tikatarisa namba iri kutaurwa nezeki kuti vakwanisa kurejista 3,3 million to date. Tirikuva tichange tichifanira kupepa musi wa 19 December. Hatichati tasvika kana pahafu ye-7 million voters yange yakanzi nezeki ndiyo yakatarisira. Saka tiri kure kwazvo zvokuti tikurudziro iyoyo yekuti nguva iyi iwedzerwe iextendwe vanhu vakwanise kuencouragewa kuti vauye zvakare kunorejista kuvota. Ikurudziro yatinoti isusu zvinofanira kunyatsoitwa izvozvo nokuti maonero edu ndeyekuti panosvika 19 December vazhinji vanenge vasati vakwanisa kuvota uye nhamba iyoyo iri kudiwa nezeki ye7 million voters inogona kutadza kubata.
Asi zvakakosha sei vamakoni kuti vanhu vanyorese kuvota?
Zvakakosha zvikuru kuti vanhu vanyorese kuvota nokuti kuvota ndiyo chete nzira inoita kuti tive tinovandudza hurumende dzedu, tinge tinowana vatungamiri vatinoda. Hatidi kuti tungamirwe nemauto, hatidi kuti paitwe makuu. Tinoda kuti vanhu vadecide vega kuti tida kuvhotera nanga kuti atungamire nyika, nanga kuti aite MP, nanga kuti aite kansela wedu. Wakasavhota, wakasarejista kuvhota, uyezve wakasavhota. Mune imwe nzira uri kutovhota, asi kuvhota kwaruda ndokuti uri kuita kuti vhoti yako inge ichishandiswa nevamwe avakarejista kuvhota. Saka zvido zvako iwewe usina kuvhota hazizvo zvinozobuda nokuti unenge wapawo vamwe vanhu vane mafungiro avo kuti vange vanoita vanozovhota. Nokuti vaa kusavhota anofanira kurejista kuvhota uyezve kuti avhote nokuti ndiyo chete nzira yatingati isusu tinogona kusandura maitiro ezvinhu matongero enyika munyika yedu yeZimbabwe.
Sachigaro webhodhi reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vari parunhare muHarare.
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m. 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Vaimbova gurukota rezvemari Dr. Ignatius Chombo uye vaive mutungamiri weZANU PF Youth League vakudzai chipanga vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare nemusi wechipiri pachizeiwa nyaya yekuti vopuwa mukana wekubvisa mari yechibatiso here kana kuti kwete. Vachombo vari kupomerwa mhosva dzeuori ukuwo vachipanga vachipomerwa mhosva yekuzvidza vakuru vemauto. Mukuzeya nyaya iyi tabata gweta ravachombo navachipanga muzvinafundo Love More Maduku.
Hurumende vari kuti ayo vanga varambe vari mukati vari mushoko vauya vachiti havasati vagadzirira nekuti vakaona mapepa edu nezuro. Saka vakukira kudare kuti vapuwe nguva yekuti vanyore ansa dzavo dzekuramba dzacho paine nguva. Saka tikazowirana nyaya yoenda nechipiri painenge yakuzotongwa iyo yese. Saka inyaya yekuti yapostponwa avakumbira kuti vanogadzirira ansa dzavo.
Saka chipiri inenge yakunzwikwa nenguvai?
Chipiri inenge yakunzwika nenguva dza9 o'clock mangwanani ndopainenge yakupinda. Ipapo isu semagweta avo tenge tichaura chikumbiro chekuti vapuwe bheri nekuti kuti ava magistrate akavarambira mapenda zvakakanganya. Tena vave hurumende vetrosenika general vanenge vachitanga kutaura kuti aiwa havafani kupuwa bhedhi nekuti vanofunga kuti ana maicheki akagona pavakavatira then mutongi anozotora sekuona kwaanoita ipapo.
Pari zvino vari kubatwa sei vari mutirongo?
Pari zvino ndingada kuti nditaure pachena kuti hatisi kukomplena, vari kubatwa zvakanaka. Zvingangobatwawo munhu wese zvakanaka seyazvo kana uri mujere jere ringoriwo jere haringaiti sounge uri kuba. asi vari kubatwa zvakanaka zviya zvekutiwo vanhu vanokwanisa kunovaona vanoraravo pekuti pane magumbeza ariko vanokwanisa kuita nguva yekusimbuka vachigara pavacho ndo vasinai kunzwa zvakanaka vanenge vachikwanisa kudzi mapirisi avo nei anouya ikoko zvakanaka.
Ko mamwe mashoko muzvinafundo madhuku anga achimbofamba kuti pada mumwe kana kuti vamwe vaiva vachengetedza vakapfurwa nemauto vakafa, pane chokwadi here?
Hapana kana chokwadi, ndezvekunyepa kunyepesesa. Pavakasunga vachombo vanga vangori ivo nemudzimai nemusikana webasa, ndo vanhu vanga vari famba pavo ipapo. Saka mudzimai nemusikana webasa vakanzi varare pasi, vakatarisa pasi, vachombo ndobva vatakurwa nemasoja kubudisa nepurindo kwakuenda. Hapana chakadaro. Ofcourse masoja iwawo ndiwo anga atanga atobhomba patisagedhi kutanya madhoo vasati vazovatora.
Gweta ravachombo navachipanga muzvinafundo Lovemore Madhuku vari parunare muHarare. Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo vanoti handichokwadi kuti vainge vashaya munjodzi yemotokari nemugovera mangwanani. VaGumbo vanoti vainge vatori kuMidland State University uko kwairemekedzwa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakapiwa degree redoctorate. VaMnangagwa vanonzi vakakatyamadzwawo nemashoko ekuti vaGumbo vainge vashaya. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaGumbo.
Hongu pazvara nhasi nguva dzama11 ndatangisa kuwanidzavo mafoni anga achiti kudanda pinda mutsaona inofambidzana nezvaunotaura. Asi parese ini ndiri kugweru kuMidlands Province kwatasera tichitadze graduation pamwe chete nana president Mnangagwa. Saka handisiri munhu apinda mune tsaona, asi ndanzwa kuti pane munhu wekwaGumbo apinda mutsaona kudai inenge yatora upenyu kuHarare ane zita rinenge richifambidzana nerangu. Saka ndo vatoredzerwa nevanhu vachifudza kuti ndini. Aiwa ndingadoti vanhu ngavazive kuti aiwa ini ndiri mupenyu, asi ndine urombo nevanenge vapinda mutsaona iyoyo yakonzera kuti zita rangu ripinde pasi.
Saka matambira nhare dzakawanda zvakadii apa?
Zuva rese kubvira kunai pana 11 AM kusvikira pano pamuri kutaura neni ndiri kungomurudza foni nokudzora ndikanda imwe pasi, ndichitora imwe ndichikanda imwe pasi, nokuti ndiri kunyara kuti kana ndikaregera kupindura foni dzacho vanhu vachafunga kuti pamwe ndiyo zvaitika. Vamwe vatanga kufona vachichema, vamwe vanga vari mumisangano vatanga kuregera misangano. Saka ini ndazvitora ndichingozva kuti aiwa mumaaccident namba dzanowanza kufambidzana asedu aya anenge achitumidzirwa munangu wanza wakuti Gumbo kana zita romumwe munhu mukuru ari prominent vanongoti ndiyo yavanoziva, havazoziva kuti aiwa tinenge takawanda kana mitupo yakangofanana. Asi ndazvitora kuti aiwa ndofunga kusangu ziva kuti zvamira sei. Vanhu vokuda kwesocial media vaakungokurudzira kufambisa nyaya dzisina kunaka. Tinangokumbira kuti vanhu vataure zvavanenge vachiziva chiri chokwadi, nokuti ndiri kukanganisa vamwe vanhu. Ndinotova nehama dziri kutochema, so vari kufunga kuti ndanga ndichinzi ndanga ndaenda. Saka dai vanhu vakataura chinenge chava chokwadi chavanenge vava kuziva zvinobatsira.
Sezvo manga muina vaMnangagwa zvapinda here munzeve dzemutungamiri wenyika vatiwo kudii?
Tanga tichingomhanya-mhanya tichimira-mira kuita kuti timbotaurana kuti hachisi chokwadi chaitwa. Nokuti kana izvino pandiri kutaura nemu dzimwe foni dziri kubudira vamwe vakata vari kuzvinzwa, hatina kutoda kuti vakanganisike zvavo pabasa ravanga vachiita nemanye kana kuti namako akafanana naiwayo. Saka handina chatambovataurira, tatongovaregera vakapedza basa ravo zvachose. Tikazovataura kuti hasocial media yatanga mabasa ayo vakasiika, nokuti takakuziva kuti kazhinji zvinotaura musocial media zvimwe vacho zvinovaziva kuti zviri zveumbo zvakakwana.
Dr. Joram Gumbo ndivo gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu vanga vari parunare muGweru. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Mashoko anotevera chiziviso chiri kubva kuhurumende yeAmerica. Senzira yekuratidza kuzvipira kwehurumende yeAmerica mukubatsira nyika dzemuAfrica kupedza dambudziko revarwi vanopfurikidza mwero, America iri kupa mibairo iri kupiwa kuvanhu vane ruzivo rwekune vakuru vakuru vechikwata chinodyidzana neAl-Qaeda cheHarakat Shabab al-Mujahideen kana Al-Shabab. Chikwata ichi chakaiswa muzvikwata zvinopfurikidza mwero pasi pemutemo weForeign Terrorist Organization kubva mugore ra2008. Uye chiri kurwisa kuda kutonga hurumende yeSomalia uye chakarwisa kakawanda muKenya. Chikwata ichi ndicho chakauraya zvuru nezvuru zvevanhu muSomalia vanosanganisira vanorwira runyararo, vashandi vanobatsira pasi rose, vachengetedzi verunyararo veAfrican Union vari kubatsira kugadzirisa zvinhu mudunhu iri kuti mugadzikane. Zvuru nezvuru zvevanhu vakamanikidzwa kusiya misha yazvo. Pasi pemutemo unonangana nevanopfurikidza mwero uyu, America yakatemera zvirango zveupfumi nezvimwe zvirango kuchikwata cheAl-Shabab kuti pasaite munhu wemuAmerica anoita zvemari nechikwata ichi. Mibairo yemari inosvika pamamiriyoni mashanu emadhora iri kupiwa kumunhu anokwanisa kuziva kuna Fuad Mohammed Khalaf, uye anozivikanazve nezita rekuti Fuad Sonkale Bashir Mohammed Mahamoud, mutungamiriri wechikwata cheAl-Shabab uyo anofungidzirwa kuti akazvarwa pakati pa1979 ne1982. Namutka Robo, murume ane makore makumi mana nematatu uye aimboshanda ari mutauriri weAl-Shabab ane magwaro okufambisa enyika yeEritrea. Mubairo unosvika kumamiriyoni matatu emadhora wavimbiswa pana Abdullahi Yare, mutungamiriri webazi rezvekushambadza muAl-Shabab, naZakaria Ishmael Ahmed Hesi, anozivikanwawo zvakare nezita rekuti Zaki Madobe, uye anoshanda semukuru wevasori. Zakaria Ishmael Ahmed Hesi akazviisa kumapurisa eSomalia muna zvita mugore ra2014. Kana muine ruzivo nezvevarume ava, batai Regional Security Office pamahofisi emuzinda unomiririra America kana pa www.rewardsforjustice.net uyewo pa info@rewardsforjustice.net. Vari kuNorth America, fonai pa 1-800-877-3927. Ichi change chiri chiziviso kubva kuhurumende yeAmerica, machiverengerwa neni Evans Zininga.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Mutungamiri weZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vanoti vari kuda kuita musangano nemakurukota emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vaone kuti votora gwara ripi panyaya dzekurima. Asi vaZakaria vanoti vari kuda kumirirawo kuti dare remakurukota ritange ratoreswa mhiko. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaZakaria.
Tinongova pfuku ruzhinji rwavarimi siko zvino mufaro wekuti kuda zvinhu pazvazvadai zvinhu zvingaendawo napamwe, zvingati tingaonawo mumwe mikana. Asi zviri zvemisangano ndofungidzira kuti ingava nguva tingange tatikasirei, tatisinawo shero necabinet minista wataya watinofanirwa kushanda naye wanguva namazuva maviri. Saka kana kuri kuti pane zvichaitika, totarisira kuti munguva pfupfupi inotevera minista vaakushanda basa ravo vachagona kuti vasangane namasangano avarimi vonzwawo kuti vavarimi vanofunga kuti zvinhu zvifambiswe zvakati zvii zvinonetsa varimi, zvii zvinogona kuita kuti urimi hwedu hubudirire, zvii zviri kushayikwa, uyewo zvekare ndeipi mitemo atingati mapolicies anoda kuadjustwa kana kuti anoda kutariswa kana kuti anoda kupisiwa kuitira kuti upenyu hwavarimi huite zviri nani. Tiri kutarisira zvikuru, kune tarisiro yakakura zvikuru kuvarimi vatinomiririra yekuti hurumende itsva inogona kuuya nezvinhu zvitsva zvinoita kuti upenyu hwedu huite nani.
Asika ivo vaMnangagwa vakambenge varimo muchirongwa cheCommand Agriculture, nekudaro mungatarisira here kuti vachatowedzera kubatsirana kwamanga muchiita navo imi varimi nehurumende?
Chirongwa cheCommand Agriculture chakabudirira zvikuru, chakatarisana nokuti mvura yakazonayawo ichidyira zvirongwa zvanga zviripo, uye ivo vamangagwa. Chido chavo chatakaona vachiratidza pacommand agriculture chinotipa tarisiro yezvakanaka tichienda mberi. Tinoona kuti zvinogona kuti zviite zvinani munhu wanga aripo paground ivo futi murimi chiziva marimiro avanoita kukwekwe murimi. Saka vanofanirwa kuva nechido sekuona kwatakazviita vachishanda chirongwa checommand agriculture, vachishanda navarimi zvine respect, vachishandawo zvekare pamwe chete nemabhizinesi akaita semainput suppliers vanotenga zvirimwa zvacho, uyewo zvekare nevamwewo muhurumende kuti chirongwa icho chichibudirire. Munhu unozvinzwisisa tinongotarisira kuti zvichafamba saizvozvo.
Mutungamiri weZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vari paRunare muHarare. Sangano reUnited Nations Development Program kana kuti UNDP rinoti riri kufara zvikuru nezviri kuitwa nehurumende yeZimbabwe mukurwisa kupararira kwechirwere cheHIV AIDS kuburikidza nekuwanisa vanhu mishonga. UNDP inoti vanhu vanosvika miriyoni imwe chete vari kuwana maARV uye ndufu dzinokonzerwa nechirwere ichi dzaderera zvikuru. Vanomirira UNDP muHarare vaBisho Paraju vanoti Global Fund iri kupawo Zimbabwe mari inodarika mamiriyoni mazana mashanu kana kuti 502 million yekurwisa HIV, TB nemalaria. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru wesangano reAIDS and the Arts Foundation vaEmmanuel Gasa.
Ya, tinoagamuchira tichirumbidza zvakanyanyisa kuti 1 million people vapa mishonga. But chiri chikumbiriso chedu chatirikupawo kuhurumende yeZimbabwe kuti 1 million ivawo kuti vange vari pamushonga. Pamushonga iyo yavari iyoyo, 90% of funding yemishonga iyoyo iri kubva kunze. Hatina mishonga yedu yatirikugonawo kumanufacturewo uno muZimbabwe kubatsira vanhu vedu vari kurarama neutachiwana. Saka chiri chikumbiriso chatirikupawo kuhurumende kuti dai zvichinge zvagoneka kuti panyaya yemaresources pavachaita maallocations domestic financing inge iri priority. Tikakutaurirai kuti nanhasi kubva patakatanga ipoo papo seZimbabwe patakasaina 2005 Abuja Declaration yataivimbisawo kuti 15% pane bhajeti rebito rega rega tichange tiine 15% inoenda kuutano. Nanhasi pari zvino hatisati tazvigona. Saka zvinove zvinhu zvekuti takagumbuka zvikuru muhealth sector kuti vamunangagwa semunhu akatavimbawo kuti achava nehope. Tichiona vadzosera zvakare chinamasa, vachinamasa takaenda kwavari tikati vachinamasa chikumbiriso chedu kuti tiwanewo 15% inoenda kuutano hwevanhu munyika yose. But vachinamasa vanoti iniku health sector ndimune rutsigiro rwakanyanyisa kubva kune vatsigiri vakasiyana siyana vedzimwe nyika. Tikati haingave nyika yekuti zvinhu zvese zvatirikuita takatarisana neutano rutsigiro rwunobva kune vari kunze.
Tombotarisawo nyaya yekuti mazuva aperai machimbochema chema kuti pane imwe mishonga yamusiri kuwana tingati yanga iri Abacavir zviya, waakuwanikwa here mushonga uyu?
Mushonga uyu waakuwanikwa, but tine mushonga watinawo iko zvino muno munyika watinoti isusu TLE 600 watakangotengawo senyika overstock. But nezvive zvinopenda zvakanyanyisa kuhurumende kuti yakagona kuchinjawo regimeni yeTLE 400. Vanhu vazhinji havachakwanisa kuita maside effects. Saka zvinhu zvatiri kutendawo kunyangewo paine zvimhingamupinyi zvavari kusanganawo nazvo pamwe pacho vari kuedza. But tiri kuda kuti mukuedza kuya kuya tisange tiine vanhu vatinoti isusu taita muhurumende vanozotitaurira mashoko anotidzimba mwoyo.
Mukuru wesangano reAIDS and the Arts Foundation vaEmmanuel Gasa vari paRunare muHarare. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Panyaya yekuti vatsvangirai vakaramba kupinda muhurumende mubatanidzwa, mutauriri weMDCT vaObed Gutu vanoti vatsvangirai vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya. Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo voshora vari kunyepa kuti vakashaya munjodzi yomotokari nemusi wemugovera. United Nations Development Program yorumbidza Zimbabwe pakurwisa chirwere cheHIV AIDS. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange munesu zvakare muchikamu chinotevera. Kana muchida kutumira tsamba mbozha, dzitumirei ku studio7@voanews.com. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina standekile muhlanga munhau dzeIsindebele.